manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chivabvu 2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pa kota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu.
Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba mitengo ichiita chamuramba mhuru.
Zvomadzina ngavazive kuti varayiridzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuZimbabwe yakareruka somusha watama nokutsvagune somutakura havachazvidi.
Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muchinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi yakanangana nenyaya dzemihoro sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakavanda vasina chekubata. Mashoko aya ari kuuya apo mumiriri wesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization muZimbabwe neNamibia amai Anna Mary Kiaga vakataura pamhemberero dzevashandi nezuro muHarare kuti vashandi zviuruzana kana kuti 100,000 vakarasikirwa nemabasa muZimbabwe mumwedzi mina yekutanga kwegore uye vari pamabasa vari kungoshanda havo asi mari yavari kutambira isingakwanise kuvaburitsa muurombo. Kunyange vashandi vakawanda vari kutambiriswa nemadhora emunyika, zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa zviri kuchajwa zvichishandiswa chikero chedhora rekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamavhima.
VaZulu nyaya yemitengo inoramba ichikwira inyaya yatarisana nayo kwenguva yakati rebei sehurumende.
Asi pane zvamuri kuita here muzvinafundo kugadzirisa dambudziko iri?
Saka tichizoita pfungwa yekuti pakota rega rega regore hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vayo ichiona kuti homwe yakamira sei uye tingavandudza sei mihoro yevanhu kuti zvienderane nezvinenge zvichiitika pamitengo. Asi chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike munyika ndicho chokuti vemabhizinisi vave nemoderationwo yavanoita.
Zvii chaizvo zvamuri kuvakurudzira kuti vaite?
Vasangoti pose pakwidzwa mihoro yevanhu vakukwidza mitengo yezvinhu. Zvinoramba zvichiita kuti vashandi vedu vasawane mihoro inoita kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Uye munoona kuti ikonomi yedu iri kunaka zvishoma nezvishoma, mwaka uno wanga wakanaka. Saka naizvozvo vemabhizinesi vanofanira kuti vaite moderation pakukwidza mitengo yezvinhu. Chimwe chii chamabvunza ndechekuti tiri kuita sei nenyaya yekupiwa kwechikafu chevanhu. Hurumende icharamba ichipa chikafu kusvika mwedzi uno waMei wapera.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata omutungamiri werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, avati hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa matambudziko emushandi uyo vati ari kutambiriswa mutero wembwa.
Chandinoda kuti nditaurire kuti tisataenda ku second quarter iyo inova yatotanga nhasi. Vamazvima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita ku first quarter.
Ndedzipidzi Dr. Zho mungatsanangura
kuti vanotambirisa murairidzi agara pabasa zvikuru kwazvo Said mari akashomeka 4 times muna atanga basa nhasi kuda kutirena kuita mporisa musoja kana kunesi.
Asika vari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi.
Iko zvino takutongoona masalaries achibuda munewspaper muHerald nekumo pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi. Saka whilst vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka nokuti kana tiri sezvikoro zvitovhurwa svondo rinouya, tinoda kuti vamazvima vambogadzirisa mhosho dzavo dzefirst quarter. Ine ndo chinangwa endisingwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvekusecond quarter. Zvevamazvima ngavazive kuti varayiridzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watamwa nokutsvagune somutakura havachazvidi.
Vanoda kutambira mari ipi apa Dr. Joe?
Vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore raOctober 2018 risati rapfuura. Saka vamavhima ngavasawandira simba ravo pakungotaura. Simba rinofanira kuonekwa pazviito. Pari zvino zviito zvavamavhima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka. Vashandi vehurumende vari kunonga zvose nomuromo chibatira pamashizha usavahwa panhamo. Saka hatibvumi mashoko avamavhima. Anongo amanyausa mukana wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemedia kana vepress, but kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunetsa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvekuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarayiridzi pasikotoro rechipiri.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo kana kuti World Press Freedom Day. Asi pachitariswa mitemo yadzikwa nehurumende uye mashandiro evatori venhau, zvinganzi vari kushanda vakasununguka here sezviri kutaurwa nehurumende. Regai tiende kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya kuti atipe mamiriro akaita zvinhu.
Vachitaura pagungano rekuziya mhemberero dzemangwana range rakarongwa nemisa Zimbabwe, nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vashakespeare hamauswa vetriple c vanomirira Warren Park vati paramende nehurumende vakavandudza mitemo yekutapwa kwenhau.
Pakaitawo mareforms anoti mamedia reforms akaita kuti kuite kunatsurudzwa kwemitemo yakanga iripo yakanga ichidzvanyirira vatapi nevashambadzi venhau.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru wezimbabwe media commission vagodwin piri.
Kubviswa kwakaitwa mutemo weaipa uyo waiwanikwa uchisunga majournalist kana achiita basa ravo kana vachinge vakanganisa wakabviswa. Ende kubviswa ikoko kwakuita kuti majournalist edu akwanise kushanda akasununguka. Zvichiripo zvimwe zvichida kugadziriswa, asi tofunga kuti semedia commission tafamba chinhano chakati kurei ende tichienderera mberi tichiona mabasa emajournalist achisununguka.
Asi vatori venhau vakaita salaki aron anoshanda nekambani yebusstop tv ati vatori venhau vachiri kumbunyikidzwa.
Kusangana nemachallenges asekuti patikaenda kunokabva kwa president epworth takadzingwa zvichinzwa pane clear instruction kuti busstop tv haisudiwa pano. Tautsvaga kuti reason chacha ndei, but hapana akatiudza kuti reason yaisudirwa panapa ndei chacha iyo.
Mukuru wesangano regender and media connect Muzvare Patience Zirima vatiwo kunyange madzimai akawanda ave kutorawo zvigaro zvepamusoro mukutorwa kwenhau, nyaya yek kushungurudzwa kwavo ichiri kunetsa.
Tinoona zvinhu zvakaita se yatinoti muchirungu sexual harassment, yekuti madzimai anoshungurudzwa nevavanoshanda navo uye nevanhu kwavanenge vachindotora nhau vakasiyana siyana, vanenge vakuda kuti yatidanane kuti uwane nhau, kana kuti vanenge vasingatongoonawo madzimai sevanhu vari kutoitawo basa ravo, vanenge vachida kuti mukadzi wese wavaona ngandidadane naye.
Izvi zvatsinirwa nemutori wenhau wechidiki zvakare ari nhengo yeYoung Journalists Association of Zimbabwe, Ruvimbo Muchenje.
Zvimwewo zvinogona kuitika ndezvekuti havasi vanhu chete vaunotora nhau kwavari, even vanhu vaunoshanda nawo vanogona kusakuona se munhu anokwanisa kuita basa because uri munhu wechidzimai uri wechidiki.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatiwo mamwe matambudziko ari kusangana nevatori venhau kudzingwa pazvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kana hurumende nekuda kwekuti vanoshandira kambani ipi. Vahamauswa vatiwo kunyange hazvo pakave nekuvandudzwa pane mimwe mitemo yakaita seCyber Crime and Protection Act yave kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau vachiti patove neurongwa hwePolice Media Action Plan.
Ndiwo dambudziko ranga riripo panguva yese kuti taita kunge isusu tiri kushandira nyika. Mapurisa ari kushandira nyika, majournalist vatori venhau ari kushandira nyika. Sapafanira kuve nekunzwisisana kuti ava vachiita basa ravo, ava vachiita basa ravo. Tikadaro zvinoita kuti pavanosangana pavanenge vachiita basa paground pasave nokupokana, pasave nekurwisana kana kutukana.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatori venhau kuti vachengetedze nekutevedza miko yebasa ravo kana kuti ethics pachirungu. Izvi zvatsigirwa neimwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kumashoko vatendai Nyabani veZANU PF vachimirira rushinga muparamende. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kubvira pakapinda hurumende yeSecond Republic ichitongamirirwa naPresident E.D. Munangagwa, hurumende yeZimbabwe iri kushanda zvakanyanya kuti ivandutse nyaya dzekufambiswa kwemashoko nekusimudzira raramo yavatori venhau. Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa.
Gore rapera sangano rinoongorora nyaya dzezvemashandiro evatori venhau reReporters Without Borders rakati Zimbabwe yainge iri pachidano chezana nemakumi matatu nenomwe 137 panyika zana nemakumi mashanu nesere dzakaongororwa 158. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti vari kutambura zvikuru zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vanoti mukutambura imomo havasi kuona chiedza mberi kana utungamiri hwenyika ukaramba wakati gotsi papata. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe uye vaimbo vemumwe wevatungamiri vechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vakawanda vatambure.
Upenyu hwevadiki vemuZimbabwe rinenge basikiti ratizirai mukoma kuti uku riri kurukwa uku richirudunuka. Vechidiki vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda, vazhinji vagere mudzimba dzevabereki nekuti havasi kukwanisa kuzvichengeta pachavo. Panobuda zuva vechidiki vanenge vatumira pamusuo webetting hall kuti pamwe vakabheja vangava neucho uviri.
Vechidiki vakawanda vanoti vanongonzwa sengano kuti nyika ino yaimboerera huchi nemukaka sezvo ivo vari kukura vachinonga svosve nemuromo. Kunyange varipo vashoma vanoti mamiriro ezvinhu anotendera kubudirira kwevechidiki, mhomho iri kuti iri kuyaura nenhamo. Wechidiki uyu ari murimi munzvimbo yeChegutu muzvare Rumbidzai Matonga vanoti mazuva ano kuenda kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro netarisiro yekuzowana basa riri nani kupedza nguva.
Zvakaoma shamwari. Izvezvi zvindiudze kuti graduate rinonzi rinotambira $200 per month. Uchaita makore mangani kuti iwo ushande uchiwana $200 kuti uzogona kuti uvake imba? Vanhu vanogona kuratidza chinhu vanhu vanenge vakati vachingopedza mafomufomu vavatotanga kutohasila vari mumastreets, kwete munhu akatanga akaenda kuyunivhesiti. By the time yaunopedza wakuda kutangawo kudzidzira masystem emumastreets, it will take you makore.
Mumwewo wechidiki uye achishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti havaoni remangwana revechidiki rakajeka.
Vashoma vacho vanoshanda vazhinji vacho miripo yavo haikwanisi kuti vagone kupedza mwedzi. Vazhinji vari kurarama vachiita yaino yavanoti pachirungu end to mouth, zvokuti pakupedzisira hakuna mwana wechidiki kana kuti vashoma vangava vane mari yavanogona kuisa parutivi kuti vagone kuita mainvestments kuti vagone kurongawo upenyu hwavo.
Asi mukuru wesangano revechidiki reYouth Vibes Africa Consultancy muZimbabwe, Muzvare Rovarashe Miti, vanoti remangwana revechidiki rakajekesa.
Ramangwana rakajeka tichitarisa kuti vechidiki vave kuziva kuti aiwa, tikasava isu vanotungamira, tikasava isu vanofambidzana pamwe chete nevechikuru, hakuna kwatiri kuenda.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti pakasaita shanduko munguva pfupi inotevera kumberi kune rima uko.
Zviri pachena kuti tikaramba tiine hurumende yatinayo iyi isina hanya nevanhu, isina hanya nekusunga mbavha dzinoba ufumi hwenyika, isina hanya nekuti vechidiki vawanawo chouviri, vazhinji vacho vanosvika mukufa vasina kana kubata inonzi payslip. Zvazvinoreva ndezvokuti vechidiki vane mukana mwedzi mushoma shoma ichatevera yekuti vavhotere hurumende ichaita kuti vasamuka vakangogara pamabridge.
Hatina kukwanisa kubata vanotungamira vechidiki muzanu PF sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatumirwa neStudio 7 pataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mikana isaroraude munyika, naizvozvo vechidiki vanofanira kusagarira maoko.
Tiri kuona zviri kuitika mumamainzi edu, tiri kuona zviri kuitika muagriculture, tiri kuona zviri kuitika mutourism. Mabasa ari kuwanikwa achicreatewa nemaZimbabwe nezvirongwa zviri kuitiwa nehurumende yedu yeZimbabwe. Vana ngavatore mikana iyoyo vamhanyidzane navamwe, ukasarira ipapapa unozozvidemba.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wetsvakurudzo musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana riri mumaoko avo.
Kuti mayouth atransforme tinoda inonzi political consciousness, kuti mayouth otanga kuchicultivatewa political consciousness kuti vazive kuti nyika chii, kuti zvavanofanira kuita munyika yavo chii. Akaita political consciousness ndopaachatanga manje kuchishandira nyika, kuchitanga kuita pressure muhurumende kuti irelease mabasa. Hurumende inenge isinga release mabasa ibudiswe nemayouth because vane manumbers.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende yaita kuti vechidiki vaite marombe ekupedzisira anokumbira fodya moto nebepa vasingakwanisi kuzviitirawo kana chii zvacho. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo yemuSudan iri kuenderera mberi pasina bato riri kuda kuremekedza kurudzire yekumbokanda zvombo pasi. Sangano rinobatsira nechikafu reWorld Food Program, iro rine vashandi vatatu vakaurayiwa munyika iyi, rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nemashano kana kuti 15 miliyoni vanoda rubatsiro rwechikafu. Vanhu vanodarika mazana mashano vanonzi vafa muhondo iyi. Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatoburitsa zvimwe zvizvarwa zvadzo kubva muSudan. Vari kurwisana mauto akapidigura hurumende nechikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
Pamira Sudan senyika panyangara, tiri kuona kuti kana hurumende ichinge yaputsika kana kuwa hurumende yavanhu, pakazopinda hurumende dzamauto dzinounza kuparara kwoutungamiri kugadzikana kwenyika, dzogounza zvekushayikwa kwamabasa ose anenge achifanira kuitwa nehurumende, kwozouyazve nehurumende dzamatunhu.
Mabasa aya muri kutaura ndeapi?
Mabasa akaita sokuti kubika ufumi hwenyika, kutenga nokutengeserana, kushanda kwamaindastri, kushanda kwezvinotakura vanhu nezviro, zvozotaridza zveutano, zvozotaridza dzidzo, zvozotaridza zvose zvinenge zvichidiwa munyika zvinowanza kuitwa nehurumende, zvinosanganisira kugadzikana kwenyika, basa rokuchengetedza vanhu rinenge richiitwa namapurisa, basa rokuchengetedza nyika nerichiitwa namauto, zvose zvawa zvawira pasi muSudan. Saka Sudan yatarisana nokunza rufu kuzvizvarwa zvomo, kunyanya kuzvizvarwa dzimwe nyika dzadzichiita ugaro namabasa imomo zvakare. Tikona chipatapata chichiitika.
zvamira zvakadai, sei tiri kuona kuti varikurwisana ava muSudan havasi kuwanikwa ivo vachiremekedza chikumbiro chakabva kunyangwe kumasangano akadai seUnited Nations kuti pave nekutaurirana uyezve kumiswa kwehondo?
Panenge paita zvinhu zvakadaro zvokurwisana pasina hurumende yavanhu, mapoka anorwisana anoenda kune dzimwe nyika achindopiwa zvombo zvokuramba achirwisana. Saka zvine zvototi izvozvo yava nharaunda yokurwisana kwapindirwa nedzimwe nyika pasi pano. Saka birawira ya muSudan haina kunaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapazi emapurisa nematikitifa anodarika mazana maviri nemakumi mashanu, kusanganisira vanonzi US Marshals, vabatana neve kuTexas kutsvaga mumwe murume ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa, Francisco Oropeza, uyo akauraya vavakidzani vake vashanu. Vose vaibva kuHonduras ndokuita chitsoka ndibereke mushure mekunge auraya vanhu ava. Nyange paine imbwa dziri kubatsira kumuvhima uye mubayiro wemari inosvika zviuru makumi masere zvemadhora kunenge anenge amubata, hapana ataziva kuti ari kupi. Futi yaakashandisa yakawanikwa musango. Anozviti muprofita wekuKenya Paul Nthege Mackenzie amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekuita zvechitororo nekupfurikidza mwero. Ari kupomerwa mhosva yekufurira vanhu kuti vatsanye kusvika vafa kana vachida kuenda kudenga kunoona Jesu. Mitumbi yevanomutevera inodarika zana yakawanikwa iri mumakuva asina kunyatsodzika uye vanhu mazana mana havasi kuzivikanwa kuti varipi. Upenyu hwevanhu vakawanda munyika hunonzi huri kuramba huchioma nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva kuti ararame. Zimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi wapera wakubvumbi mari dzaidiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi dzakakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11% zvichienzaniswa nemari dzaidiwa mumwedzi wakurume. Sangano iri rakati munhu umwe chete aida mari yaiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvemadhora emunyika kana kuti 33,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti akwanise kuwana zvose zvaanoda kuti anzi haasi murombo. Munhu umwe chete anonzi aidawo mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 25,000 dollars kuti akwanise kuwana chikafu chinovaka muviri kana kuti 2,100 calories dzinodiwa pazuva tichitarisa mwedzi umwe chete wakubvumbi. Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti mari dziri kutaurwa neZimstat idzi hadziwanikwe nemushandi, zvichireva kuti anenge aine mhuri ine vanhu vashanu kana kudarika anotonyanya kuomerwa.
Mari idzodzo dziri kutaurwa hadziwaniki, vashoma vashandi vanozitambira. Kune vanhu vanosvika vashanu pamhuri vachaona dambudziko hombe kuti vakwanise kurarama. Challenge iripo iyo zvino ndeyekuti hatigoni kuti munhu kuti akwanise kurarama anoda mari takatarisana nemari yemuno muZimbabwe. Nechikonzero chekuti mari yemuZimbabwe irikuruza simba zuva nezuva.
Vamwe vanoti mitengo yezvinhu zvose kusanganisira kana mari dzekuripira pamatoll gate dzakatokwira kuratidza kuti kurarama kwevanhu muZimbabwe kwaoma kumapoka ose eupenyu.
Taona mitengo yezvinhu kukwira kwayo mazuva afura. Tiri kunzwa zvekare kuti kana matoll gates acho atokwira zvichireva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvatinoshandisa zvinoshandisa motokari pakutransporta zvichatokwira zvekare.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira Zimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora, avanoti kukwira kwakaita mitengo yezvinhu mumwedzi wapera zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kwakaita kuti vashandi nevanhu vose zvavo vashaye zvikwanisiro muupenyu.
Nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekukwira kwakuita exchange rate yezimdollar to the US dollar yakuramba ichikwira every week paro market, nekuti vazhinji vanozotengesa zvinhu vanozoshandisa rate iyoyo yeparo market. Saka naizvozvo kukwira kunoita rate mitengo yezvinhu inozaramba ichikwirawo.
Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti pane dambudziko riri kukonzerwa nekushaya simba kwaita dhora remunyika, izvo zvave kuomera vakawanda munyika kuti vakwanise kubata dhora rekuAmerica pazuva.
Saka tiri kuona kutoti nyika yedu kana kuti upfumi hwedu hwatoenda kumawere. Zvinoda kuti zvigadziriswe kuti vanhu vagone kurarama vachiwana zvokudya, zvekupfeka nezvokufambisa. Saka tiri kutoona kuti mari zhinji iri kutambirwa nevanhu iri less than 500 US dollars haikwaniri mhuri zhinji, mhuri zhinji dzinotambura.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamoyo vanoti
nguva yapfuura position yeZCTU yange iri pachena kuti mari dzaitambirwa dzange dziri kuma 589. Mari idzodzo ndizvo chete mari dzinokwanisa kuva dzichiraramisa vanhu iri US dollar. Yemunomu hatigoni kuitaura kuti imari nenyaya yekuti inochinja zuva nezuva.
Vachikohora vanotiwo hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika, izvo zvavanoti zviri kukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Hurumende inoti zvayo iri kuziva kuti mushandi aomerwa neupenyu. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachiti panofanirwa kutariswa zvakare mihuro yevashandi nekukasika. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevatori venhau nezvezuva remangwana rekucherechedza mashandiro avo kana kuti World Press Freedom Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti iri kuziva kuti vashandi vanoda kuwedzerwa mari sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba. Asi vamwe vashandi vanoti kutaura kusina zviito hakuna zvakunobatsira. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mangwana mukucherechedza zuva revatori venhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweShona. Olamukelayo njengabe lenkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 kwenkwezi 2023 ngo President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ngani imthetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama uku promote i tolerance ama journalists nga esemsebenzini awahlonitshwe ama committees ethu kumele sifike njalo khona apho. Siyathokoza kakhulu ukuthi ama police asetshengisele labo isifiso sokusebenzisana nama journalists.
Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethu zokwethulwa kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekunenge okuvele okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelukwane in particular or emathebelini. Sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amaqedala wasiphathela wona alungile kakhulu before singawaprocess. Sisebenzisa ikuthi yonke kasi sadle kokubuza ngesikhiya ukuthi ama-adjectives.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnethi ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kwele Sudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethula kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekunenge okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olwe-World Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lwentatheli zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entatheli zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa uNqaba Machazi uthi lanxa sekunganeno ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwaziwe eZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama media violations aqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu preemptive measures ukuthi abantu bengabothwa bengachaywa beekele besenza umsebenzi wabo. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa basoze bechaywe singakhuluma kathi singazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intatheli zindaba esebenza izimele uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo kodwa siyabona nje abafana abasesipoliseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intatheli zendaba otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama operatives, ama constable, ama sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kuhlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission ZMC uGodwin Phiri laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa uqathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzwisisana kuma committees ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama uku promote i tolerance zangu poromota ukulumisana kuhle ama journalists nxa esemsebenzini awahlonitshwe ama committees ethu mele sifike njalo khonapho siyathokoza kakhulu ukuthi amapolisa aseyitshengiselabo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama journalists befeza lowo msebenzi ukuthi ama journalists akhululeke abe protected nxa esenza umsebenzi wabo.
Okusekelwe yisikhulumeli samapolisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sitsho ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba lama challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalele parliamente elilunga le-committee ebona ngezokukhitshwa kwemibiko, i-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, unkosikazi Esther Nyathi uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu, ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ake sabe ukuthi abantu abanjengama-journalist babuye ekhala akhe bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancithiseke. Kodwa lamhla nge-information esihambile izulu lonke, umuntu wonke esefisha ukuthi nxa kuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake kumphakathi, wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu, nxa kukuhle bakugobhe, nxa kukubi kukhuzwe.
Imisa Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abemisa Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba, bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezikhokela umtshonkela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnede aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele eLupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnede la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lisithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphathamandla zalenkampani uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakhamizi zeLupane.
I-response yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu, njalo bebekhona abanye abe-criticize abo-product wethu ukuthi lokho kusinceda, kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanya kwabajabulela ama-product wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 lapho besixhase khona i-African Revolution. Thina vele besijongeka ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho esikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo. Liwakha egangeni, liwaphekele ngapi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi.
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amaphedala abasithathela wona alungile aclean before singawa-process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifake lokho okubizwa ngesikhiwa ukuthi ama-additives. Njalo ngiyengareveal i-secret company ukuthi siproducer njani ama-juice but ama-kitchens asifake ama-additives siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa se-18 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona siyenze ama-experiment ethu kuwalamhlawulo esiyikhiphayo. So sesiyenzile ama-experiment ethu siyayenza ama-experiment njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawa thengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu ikhanya inhle kakhulu ngoba sipase igade lohulumende olizosayizimshedi liyasincedisa kakhulu kunye-advice ukuthi ngasifuna isipota kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu. Yikho siphathiseka khona kakhulu, yikho sikukhayeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu kudiaspora ngoba sikhanda kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bebathakazelela belesifo sokuthi bewakhethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuvikileyo zakhe zazama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule-shop okubizwa ukuthi ayihandi okuyi-restaurant lapho okulokudla khona okuthengiswayo okudla okutheneyo okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana, zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mils, lama-375 mils amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu esebenza-5 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomnini, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamnete?
Amanamini kanti avele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedeni, yiyo kwenzakala kuwale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eselubhane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlula kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kweleSudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni, sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu elizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu beseSudan. Kunje selihlenge abangamashupi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Awokuqala ukuthi sibonye uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo yokuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. iSouth Africa yakhipha abantu, iNigeria yakhipha abantu ukuthi laba basele bakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili kona ngale kweSudan. Kuzalwa nkomoni la.
Ha indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbobho. Sike sabona kumabona kude amasocha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso. Utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yacina ibhazukile kwagcina kusiba le-South Sudan le-Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa ukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane, kukhumiswane imlotha kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi nxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nalo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi zikhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalempopho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalempopho kumele besebenzisa impopho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, kulokho kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi uqhutshele umuntu ukuthi abusa ke la. Umbuso ubaba kangaka yini kumbe vele lapha ibuhwabana?
Ya, kanye Africa vele silo problem enkulu. Because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
Unomzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonge ngesilinganiso sokwedlula esilijumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 yeZimbabwe ngenyanga. Isuka ku 22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu eleReserve Bank ngeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-1033 Zim dollars. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa yinkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-2000 Zim dollars. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu, ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behlule ukuphila impilo akade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo akade besidla kabili ngelanga, sebesidla kanye. akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu. O-school fees lakho konke kuyahlupha abantu sebesehlula ngo-rent. Kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola iRTGS ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu. Umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu ngoba ibhonda lisayenzi lutho alisasebenzi vela kusela umuntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama, ngaphandle kwalokho amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo ukuthi siwode sidinga phandle, kungakho ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali, ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okusho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho ngase siza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi, they're not employed. Nxa ama-civil servants enikwe izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Kakukhangele ukuthi khona nxa ama-prices ekhwela kumele kwenziwe njani. Sireza ama-civil servants bayokhwezwa, yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini, i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqanise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini, i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSikhwica Mfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini, i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili, i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye, i-150%. Kathesi i-interest rate ikukhulu lamachumi amane, i-140%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle womnotho welizwe. Okudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uluju sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumpi Matonga uthi umi manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima, akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi bekholisa iZimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayikho imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abana ama-properties asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, yena ukhuluma phezu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala bekuma-drugs, abanye basesikorokozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiyajonje. Konke lokhu bakwenziswa ukuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayithola elizweni layo. Yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye babatshontshe inkomo, sasibabona ama-social media betshaywa betshontshe izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU PF esabelweni seBulawayo, uMnumzana Addington Mpofu, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo elolujulobisi elizweni labo.
Namuhla, if you go to the Ministry of Mines, uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross-border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and, you know, sibhoda laphana sibona ama-stands. Ubuza ziqhenya because they are shaking the industry. So ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli enhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe, Children of National Heroes, yena engumntwana kamuyi uGeneral Sifa Sicele, uBelinda Cele, uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise, sibe lokudlelwana labo. Umkhono mbingelo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe, wawususenzani? Asibambe imisebenzi yezandla, siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa nguhulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi yela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama-youth njengoba sokuthiwa bazangena kuparlamenti, ama-youth azangena kuparlamenti wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu la ku-CCC, kumele ukuthi bebekwate eparlamenti balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yama-youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba, ngoba ithemba liyakhiwe engqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenzela.
Ezinye ingcwethi ezigcumungula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngaphi, ivela ngaphi, ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
So live talk lamhlanje, The Connection, sikhangele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba zolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke, kodwa singeke hlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Mpraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.